Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 kubvumbi nakuti April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Macitizens vanenge vachinominata avo vanoti vamiriri vavo kukanzura, vamiriri vavo kuparamende, vamiririri vavo wepr seneti, pr kumakanso emposo, pr weisure kusanganisira napresident. Saka iri zuva guru chaizvo.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mangwana chitatu vatsigiri varo vachadoma nhengo dzichamirira musarudzo huru dzegore rino.
Reserve Bank inononoka kupa makambani aya mari yacho nokuti varenge vasina mari wekureserve bank auction kwevo, varenge vachiri kutsvaga mari iyoyo. Saka business kuti rirarame zvavanoita ndozvokuti vanobva vazoenda vamabhizinesi bank kumusika yapazhe kublack market kunotsvaga.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kurambidza vemabhizimisi kutenga nekutengesa mari yekunze pamusika wemukoto hazvipedzi misika yemikoto.
Zvinogona kuti vaisire simbi mumaoko, but pae zvino hazinyazoziva kuti zvichafamba sei. But zvinowanzoitika ndezvokuti kana pane nyaya yakakura kunokuya vanoti kana kuti mafeloni iyo iri kudziya ingave dziri dzimwe nyaya dzekusimbaisa nyaya dzavo.
Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vachazvipereka kumapurisa kuti vaziviswe mhosva dzavari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro Majestate Marewa naZvogofa vakazivisa dare kuti vachapa mutongo wavo munyaya inopomerwa mumiriri wezengeza wezi muparamende vaJob Sikala mwedzi uno musi wa28 kubvumbi. Munyaya iyi vaSikala vari kupomerwa mhosva yokuvhiringa kushoreshetwa kwemhosva nemapurisa. Vachuchisi vanoti vaSikala vakaisa vhidhiyo paTwitter apachito apavo vachivimbisa kutsiva kuurawa kwenhengo yebato ravo Mo Blessing Ali. Gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo vanoti vachuchusi vanoti vaSikala vakakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi nemapurisa akanga achiferefeta.
Nhasi taisa kuti nezvedu yekupedzisira mufakazi anenge achimirira nyaya vaSikala anova expert wemavhidhiyo neaudio anouya anga achitsanangura kuti audio kana kuti vhidhiyo inogona kuedhitiwa. Naizvozvo zvinenge zvichidiwa kuti kana munhu akairekodha auye achitapuka ndekudaro. Saka tapedza nyaya iyo tabva tavhara kuti hanzi tinofanira tinge tichifaira kana kuti kuisa pamberi pedare zvatinomira nazvo pakura pamhosva. Mutongo wavaSikala kuti vane mhosva kuti havana mhosva wozvibuya muchina29.
Sezvo pane mhosva dzakati wandika kuti dzinopfuura imwe chete dzavari kupomerwa, pane chimwe chichaitwa here pakati apa makamirira mutongo wapiwa nhasi uyu?
Aiwa, pane dzimwe dzakamira dzimwe dzimwe dzacho nyaya dzisina kubatana dzimwe dzichienderera mberi, hadzina kuafektiwa nezvaitika nhasi.
Gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ratara zuva ramangwana chitatu kuti vasarudze vacharimiririra bato iri musarudzo dzegore rino dzemakanzura nenhengo dzeparamende muchirongwa chiri kuitwa na10 makuseni munzvimbo dzose munyika. murongi wemisangano mubato re triple C va Amos Chibaya vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo matunhu ari kuita chirongwa ichi akawanda bato ravo rakagadzirira zvakakwana. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro na vachibaya.
Musi wechitatu, musi wa 5 vhiki ino yatiri inoyi 5 April, vanhu macitizens vanga vachiungana kumawadzi ese 1970 panguva dza10 mangwanani nyika yose, same time same day. Apo macitizens vanenge vachinominata avo vanoti vamiriri vavo kukanzura, vamiriri vavo kuparamende, vamiriri vavo kwepr senati, pr kumakanso and also pr weisure kusanganisira na president. Saka iri zuva guru chaizvo kuvanhu vezimbabwe, nokuti musangano wedu, movement yedu ndeyevanhu, citizens coalition for change. Saka tichiisa zvinhu zvi kuvanhu kuti vanhu vave ivo vanoti ivanzi uyo tomuona magariro ake munharaunda namashandiro ake nevanhu akakodzera kuti angaita kanzura. Ivanzi uyo tomuona akakodzera kuti anotimirira kuda reparamendi. Saka veruzhinji ngavazivire kuti chirongwa ichange ichiitwa pajekerere, pachena, pasina chihwande muhwande, vana vezimbabwe vachipuwa mukanwa wokusarudza vamiriri vavo.
Zviri kuitwa zuva rimwe chete, vanokwanisa kuita basa iri nyika yose zuva rimwe chete panguva imwe chete.
Inguva imwe chete, zuva rimwe chete, kumawadzi ose ari munyika 1970 zvinokwanisika, nokuti tine anonzi macommissioners akakwana kuti angaita basa iri. Vakatoenda kutraining vakazivisa nokufundiswa at not my terms of reference kuti vachange vachita basa ravo sei. Ndingangoenderera mberi ndichiti inini kuti vanhu vazive pari zvino hakuna munhu anobvumidzwa kuti anga achiti ini ndoda. Aiwa, unofanira kunodiwa nevanhu. Takaona kuti nyaya dzokuti munhu unoti ndoda iye asingadiwi nevanhu handiyo nzira kwayo yokuva nevamiriyoni vakuvanhu. Hakunazve munhu panguva ino anobvumidzika kuti taposta kana kuti tafulaya kana kudinaro imhosva yekuti munodisqualifiwa pathe whole process. Saka tiri kuti isusu vagari vemunzvimbo, vagari vemunharaunda, macitizens ndo vanoti vatimba kuzobvunzwa neavo vanenge vaita chirongwa ichi, macommissioners, kuti ndiani wamunoona munzvimbo ino anganomiririra vanhu kanzuro, ndiani wamunoona munzvimbo ino anganomirira vanhu kuparamendi. Vanhu votaura munhu wavanoda, vataura munhu wavanoda, panoita chokuti macommissioners iwayo anozoenda kuvanhu vaya unobvunza kuti makasarudzwa vaivhanzi kuti muite kanzura wadhi yakati, munozvitambira here? Zviri kwamuri zvakare vaivhanzi to accept the nomination or to decline. Handiti mwana wai inzira yekuti munhu adiwe nokuti ati ndota.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reTCC vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rezvemari vamutudi Nguve nezuro vakazivisa kuti hurumende yamisa kuita basa nemakambani 13 airi kupomera mhosva yekutenga nekutengesa mari pamusika wemukoto kana kuti black market. Hurumende inoti zviri kuitwa nemakambani awa zvinokonzera kuti uremu hwedhora remunyika hudzike, izvo zvinozokonzerawo kuti mitengo yezvinhu ikwire. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti iyi haisiyo nzira yokurwisa kutenga nokutengeswa pamikoto kwemari yekunze.
Zvinoreva kuti makambani mahombe namadiki vanenge vachitivo pamari dzavanoita bhizinesi paya paya, pamusoro pokuti vandodzibhenga kubhengi vanobva vaenda pazhe kumusika yemari pazhe kublack market kuyoko vondotenga US dollar ikoko, zvinova zvisingabvumidzwi nereserve bank, nokuti kuenda kwavanoenda kunotenga panze kunokwidza mitengo yeUS dollar, nokuti US dollar inenge rakuwandirwa. Saka kuwandirwa kunge richiita riri shoma pablack market payapa rinobva rakwira mutengo. Kukwira mutengo kwaro kunozobva kwakwidza mitengo yezvunhu muzvitoro, zvobva zvavhiringa upfumi hwenyika. Asi matauri yendaita ndio kuti kuti hurumende ingoshora makambani chete iye isingazvishoriwo kuti ibudise chikonzero
chini chinenge chamboitika chinokonzera kuti makambani aite zvechii
chinokonzera ndechekuti makambani anenge asingawani ma US dollar akakwana kuti vagondokwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti zvifambise mabhizinesi avo kunze kwenyika kana kuti zvemishini yavo kana kuti kubhadhara vamwe vashandi vanenge vachibhadharwa neUS dollar. Zvekare chimwe chinoitika ndechekuti makambani awa anenge aenda kumusika wemari wereserve bank vondoisa mari yavo ikoko yavanenge vainayo kubhengi yamazimudhora kuti vapiwe US dollar. Saka reserve bank inononoka kupa makambani aya mari yacho nokuti vanenge vasina mari wekureserve bank kuauction kuyoko vanenge vachiri kutsvaga mari iyoyo. Saka business kuti rirarame zvavanoita ndozvokuti vanobva vazoenda vamabhizinessmen kumusika yapazhe kublack market kunotsvaga US dollar iroro vakamirira ravanenge vatengeserwa kumusika wereserve bank kuauction. Saka hurumende ngaizvishorevo, tinoziva kuti isu nyoka huru haizvirume, asi kana takuenda panyaya dzokuumba ufumi hwenyika ngatizvirume tose tione kundapapi patinokanganisa, nokuti kuti tingoshora vamabhizinesi chete pamwe chete nokuvavhara saizvozvizvi hazvirevi kuti vachatadza kuenda pamusika. Vanotsvaga dzimwe nzirazve dzokuenda pablack market kunotsvaga mari iyoyo pamusoro pokuti vavhare mabhizinesi. Kana vakavhara mabhizinesi avo, ufumi hwacho hwezimbabwe hunobva hwaita zidengedeki. Vanhu vanobuda mabasa, hurumende inobva yaruza mateksi aya aya anobatirwawo vanhu vanga vachienda kubasa. Saka ngatizvishore tose, hurumende tose namabhizinesi, tigare pasi tione kuti tingazvibatsira sei.
Pedza nyaya yemusika mutema, chii chingaitwa chisingakuvadzi mabhizimisi uyezve chichisiyavo hurumende imire pakanaka? Pane nzira yekupedza here zvomusika mutema?
Nzira yekupedza musika mutema ingangovapo ndeyokuti mabhengi akwanise kutengesera vanhu namakambani maUS dollar avanenge vainawo, pamusoro pokuti mabhengi angokwanisa kutenga chete kuvanhu vanenge vaida kutengesa ikoko. Saka US dollar kange rowanikwa kana kurava kumabhirodhi change kana kungava kumabhengi pamwe chete nomusika wereserve bank, hapazova nechikonzero chokuti vamabhizinesi vaende pablack market, nokuti ndo zvaivakoma kare kare kuti waikwanisa kupinda mubhengi wondotenga US dollar rako. Kana waizoenda hako pazhe kundoteta pazhe apo, mutengo wacho wanga usina kunyanyo kusiyanawo mubhengi nowapazhe. Zvekare pazhe panotengeswa pablack market paa pasina kunyanyo kukura sokukura wakaita mazuvano. Saka nyaya dzokuti US dollar riri kushayikwa, zvinhu zvimwe zvizhinji zvinenge zvichitengwa mumachopomu zvichinge zvichibva kunze, zvinoita kuti musika weblack market usapera zvachose. Saka ngatikwanise isu kuti hurumende ichibudire pachena kuti pane mari here yekuramba vachifambisa musika wavo weauction kana kuti havana mari. Mari yavanayo imari zvitoro kana mabhizinesi kana achinge atenda mari kuauction yereserve bank, vanomirira zvakadini kuti vakwanise kuzopuwa mari yavo, kuti vakwanise kuplana kuronga zvinhu zvavo. Vaizova takamirira mwedzi here, vhiki here, kana zuva here topuwa mari yedu yatatenga?
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepa nhau ripadande mutande reNewsHawks rinoti gungano repolitibro reZANU-PF razivisa kuti sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino munzvimbo dzembare neChuru muHarare dziitwe zvakare, asi richiyambira vanokwikwidza kuti zvemhirizhonga hazvibvumidzwi. Ukuo News Day rinoti gungano repolitibro rezanupf radzorera panzvimbo dzavo mamwe madzisawira emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo huru dzichaitwa gore rino. News Day rakare rinoti United Kingdom nemadzisawira ayo vakagadzirira kuenda kuZimbabwe kunoona sarudzo dzeZimbabwe dzegore rino dzichitora nzvimbo kana vakakokwa. NewZimbabwe.com rinoti gurukota rezvemitambo amai Kirsty Coventry vapiwa mazuva mashanu ekukumbira ruregerero kubva kubhodhi reZifa raitungamirwa navaSeldon Kamambo. Bhodhi reZimbabwe Football Association iri iro rakambomiswa basa rinoda kuti amai Coventry vataure kuti zvavakataura svondo rapera mudare reparamende pamusoro pemari yehurumende yakatsakatika inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuamerica haisi mhosva yebhodhi iri. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Kubvunzawo majaji avo vekumakotsi vanoshanda kumakotsi vanotonga vakarerekera ivi ravo ravanorerekera ana jamba payasi vari kufamba vakasununguka vari kuba mari vari kubudisa nakaujavhera hapana zvavari kuita havazi kusungwa asi kuona rebhujobska vari kutambudzika vari kujeri havana mhosva yavakapara. Timbondiudzaiwo kuti vakaparei vasikala mari, timbotiudzaiwo majaji munongopostipona nyaya vasikara vapostipona mapostiponazve moda kuti vaita sei? Asana payazi jambura vari kufamba nenyika, mwari vari kukumusoro kudenga, mwari vanohwa minamato yedu, yonamata zuva nezuva tovanamatira kajopska. Zvichapera zvavari kuita izvi, zvichapera nerimwe zuva.
Anopenga Mutuli Ncube, ngataure nyaya yegoldi yakabiwa napurezidendi nevamwe vake. Mutuli Ncube, ngataure mari dziri kubiwa nevanhu vehurumende. Hakona kuti vanomisa kuti makambani anosevenza achidhivhoropa nyika ivo mari ko mari iri kubiwa, magoldi ari kubiwawo arege kutaura. Havamatauri sei goldi iri kubiwa, including naiye Mutuli Ncube? Vanoregei kutaura nyaya nemagoldi uchimisa vanhu varikuvarota mabhizinesi? Kushayikwa kwedhora iri kushaya simba, inyika yakafa.
Hai mukuru wenyika, mukuru wenyika, anonzi Chamisa nero chete chete vakupinza ichandoka gore rino muchavata nebhutsu machira vamunangagwa kuti pfe nebhutsu machira makumhanya zvino makumhanya makananga kumafoni namba avanhu ezvino mitanga kusenda mameseji ndivhoterei ndivhoterei ndivhoterei. Ndokutonga nyika here koko vamunangagwa? Kusi kutonga nyika makaudzwa nanero kuti yaindi kudzei kunonzi kutonga nyika karamba mukatori mwana mudiki. Mwana mudiki akuchakupinzisai nebhutsu machira kuvata nadzo musava musunopedza kuverengwa maelection izvozvo nedheti chaira musi kutozeza kutitaura asi chamuri kugona kuya kumafoni kumafoni nhamba yedu muchiti sendava mameseji muchitaura kuti ndivhoterei. Hativhoteri munhu akaita semu anovhotera ZANUPF munhu anorwara njerei murwere wepfungwa anovhotera ZANUPF anonzi Chamisa iyi anokupinzisai chando fiye hamusati mati muchati eke vanhu vezanupiwa kunini tichitambura makapinda vamunangagwa mukati muchauyisa mabasa izvozvi ndekunga kuri muchizvipa stresi yokunyora kumameseji muchisendera vanhu kundivhotirei dai makangokreata mabasa muchipa maticha mari manesi madokta everything musingambozvinetsi vamunangagwa musingambotemwi nemusoro izvo makutemwa nechidzwa chinyama zvekuti mutemwe nomusoro chidzwa ndochakutema manje muchati eke gore rino kamu 2023 tipei deti tinde pamaelection apa kuzvambaridzei chaiko kakuzvambaridzai zvokuti hamumuki imi ndimuchaenda kukoti this time nokuti chamusaenda kukoti vanhu vaneta vanhu havachadi taneta tanzwa nemwamunangagwa
ha dotoro pamusoro pababa ava vanonzi vamunangagwa ava
hai wakatombo nyari akutevera mafoni manje achitumira mameseji kuti achivhoterwe ndiye manje apererwa ndokunonzi kupererwa nemazano manje ukaona murume mukuru akutumira mameseji mafoni evanhu kuti vhoterai inini vhoterai inini hei atadza nekutumira vakaba goridhe vese vakanominetwa mazitawo atadza nekuvatumira mameseji ekuti varume isisu zvinhu zvedu zvetabatwa hatichisina kwokutizira tabahwa vaziva nekuti vabahwa vakadaro yo vanonyadzisa baba nyanzi baba ngangagwa vanotaurwa nevanhu kusekesa nyika zvakadaro kuti purezidenti anotumira vatsigiri mameseji akuziva kuti kune vanhu manje akuchiziva kuti kune vanhu vaakuda kutumirwa mameseji aseka zvako wenhamo
mukoma Joseph Tanonoka Wande Masperasi nechikwata chese chestudio 7 inini zvangu zita rangu ndoitwa Success Ikechuku 17 aiti ndoda kungobvunzawo General Chiwenga naValerius Vanda kuti muri kudlavo here pagoridhe apa varume goridhe riri kubuda iri muri kudlavo here kana musingarli vedu vega musatiregerera itai pulani hatidzokerei pakare paya vanopaziva hatidzokerei pakare paya isu hatitendegwi kupinda muzhira tichiratidzira mutemo wacho unongoisiwa unotivharira kuti tisaita izvozvo simudzai musoro mugadzirise musangano wenyu nyika iende mberi bhozi kuba uku kwakanyanya uku totarisira kwamuri vanhu imimi General Chiwenga Valerius Vanda Jaiplan
isusu manjesu hatipomere zvese izvozvo zvinopomera inonzichi ekunhidhi yacho first of all ngavarege kushandiswa zvemhando iyoyo kuzoita chirumanzu uyo ameno ndiani we kana musingaziye zvinoitika kaachirumba munofanira kungonyara kwetoda kungonzi mashama atata mataura mukuona zvinoitika achirumanzu ndezvii kuekoneti tinosiya nhamba dzedu vanotitumira mameseji endi tinoshanda nawo kunetwaandodzisemo kwete kunyika hatife takapa nhamba saka ivomo nhamba dzedu vanonodzitora ikoko tozotarisa kunana okei kunana nyaradzo tinenge takatorejista haungotumirwe from norway sha kungoeri kana uchinziwe huya kunyaradza vitek aunotiwe wakutobhaiza irapo saka iwewe kana usingaziva unofanira kungonyarara hwako kwete ungokomenda zvese zvese ende itori mhofe yekuti munhu anongoswera akukutumira meseji mameseji ari kutibhohwa kuti upindure hachipindurike tinoda kutopindura kuti hatikuvhoterei toda kutokudza chokwadi ende zvimwe zvacho ndozvokuti after zvaatika unogonozopiretenwa futi saka tiri kuti nhamba yemunhu iprivate life yangu inini kune vanhu vanokupai nhamba 1 yekumapati kwenyu kumasero munonyoresa manhamba itumirai kaiwao kwete kutumira munhu wese wese ndozva zvisingade zvongopinda pinda maprivate life yedu mani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti mushure memakore anopfuura gumi South Sudan yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan vanhu vanopfuura miriyoni imwe chete vari veSouth Sudan vachiri kugara muSudan vasina magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zvenyika ipi muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump nezuro vakasvika mudunhu reamerica renew york kuti vazvipire kumapurisa nhasi pamusoro pemhosva dzavari kupomerwa dzinosvika makumi matatu neina mhosva huru inozivikanwa pari zvino ndeyekuti vakashandisa mari yesarudzo yavakapiwa neruzhinji rwevanhu vakabhadhara vhara muromo umwe mukadzi avanonzi aita zvepabonde navo. Tabata zvakare gweta vaKenneth Masie kuti vatiudze zvinotarisirwa kuitika nhasi.
Ya nhasi mamiriro akaita nyaya iyi ndeyekuti vaTrump vari kuenda pamberi pedare inonzi Grand Jury, apo pavachataurwa zvakazara nyaya yavo kuti vari kumbopomerwa nyaya ngani kana kuti nyaya yakaita sei. Because pari zvino inongove nyaya iri kungotaurwa kuti iko kubatwa kwakabatwa vachinzi vauye kucourt yenge iri nyaya yekuti vakabhadhara iyo mari yaanonzi pachirungu hashmani kune mukadzi umwe aiita zvokuacta mafirimu echikuru. Saka nhasi ndo pavari kuudzwa kuti izvi zvavakaita izvi zvingave zvakatyora mutemo upi.
Vamasuwe, kubhadhara mari yevhara muromo imhosva here?
Iyo nyaya yacho haisi mhosva yakati kurei zvakanyanya, but imhosva iri kuonekwa senge yakakura nekuti vaTrump kuvhara kwavakaita uyu mukadzi muromo vaida kuti vaite president. Saka ipapo ndo pari kutangira nyaya yacho kuti vanogona vakainterfere nemaprocesses amwe emaelection kana kuti maprocesses eintegrity yemaelections iyoyo inozoita kuti ivo nyaya yavo yokuti vakazokarikana vatozoita president ivo vakavhara umwe munhu muvhara muromo nyaya idzaifavo dzichisikamwa nepublic vasati vapinda kuti president ndizvo zviri kunzwika yekuda ndo nyaya dzakasimba dzingavai vachibatwa nayo. Otherwise kungobhadhara munhu kwavakaita handione senge kuti ingave nyaya hayo, but mabhadhariro kana kuti macircumstances eva zvavakabhadharira zvacho ndo zviri kunzi ndo zviri kukonzeresa kuti vabatwe nenyaya dzakawanda idzi.
Saka vachibuda mumba mavo nhasi vanonanga kupi?
Vachibuda mumba mavo nhasi pane zvinhu zviviri. Vanogona kunzi vaende kumba havo votonga vachibva kumba kana kuti vanogona kutongotoendeswa kuchijere then ipo vototanga nyaya dzokunzi vawane mari yechibatiso kuti vabude.
Vachaiswa simbi mumaoko here kana kuti zvitongonzwa munhu watindosiya?
Zvinogona kuti vaiswe simbi mumaoko, but pari zvino hatinyatsoziva kuti zvichafamba sei, but zvinowanzoitika ndezvokuti kana pane nyaya yakakura kunoku yavanoti kana kuti mafeloni iyo iri kunziwa ingave dziri dzimwe nyaya dziri kusimbaisa nyaya dzavo vanowanzoiswa simbi mumaoko votongozozobuda vachibva kujere kwavanenge hunge vabhadhara mari yechibatiso panguva yacho iyoyo.
Vanhu muamerica vari kuzvitora sei zviri kuitwa kuna vaTrump izvi?
Vanhu vane mafungiro akasiyana siyana pari zvino, but tichitarira masupporters avaTrump tinoona kuti kubva pakaanaunswa macharges eavo naTrump masupporters avo atoraiza mari inosvika $4 million pakampeni yaTrump yokuita president. Saka ndoona senge kuti ivo masupporters avaTrump vanotoona senge izvi zviri kutoshanda and advantage kuti vanhu vaone kuti asenge vaTrump vari kupesekitwa, but vamwe vo vari kuonawo sekuti nyaya iyi inyaya yakagara ichifanwa kukuva yakabatwa kudhara nokuti zvinhu zvakadai so hazvifanwa kuonekwa zvichiitika munyika inonzi demokrasi. Saka izvi vamwe vari kuzoona senge kuti izvi zvinotadza kufamba kwemutemo kana kuti kubatwa kwenyaya zvakanaka muno muamerica.
Nyanzvi mune zvemitemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mangwana chitatu vatsigiri varo vachadoba nhengo dzicharimirira musarudzo huru dzegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kurambidza mabhizimisi kutenga nekutengesa mari yekunze pamisika yemikoto hazvipedzi misika yemikoto. vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vachazvipereka kumapurisa kuti vaziviswe mhosva dzavari kupomerwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Dande nenhau dzeIsindebele.